Achipa umbo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika panyaya dzemafuta emotikari nezvimwe, vamanguzha vati nyika yakatenga mafuta akawanda zvekuti vanhu havafaniri kutenga mafuta zvematyira sezviri kuitwa pari zvino. Vati bhanga ravo rine zvirongwa zvekutenga mafuta kubva kumakambani akawanda, uye pari zvino makambani emafuta ari kuendesa mafuta aya kumagaraji mazuva ose. Semuenzaniso, vati kambani yeTraffic Gura inounza munyika mamiriyoni 10.4 marita emafuta ayo inoendesa kumakambani ePuma, Redan, CMD, Trek neGenesis pasvondo rega rega. Panguva imwe cheteyo, Total ichiunza mamiriyoni 10, Engine ichiunzawo mamiriyoni manomwe, kwozotiwo IPG ichiunza mamiriyoni manomwe. Vatiwo kune mamwe makambani akawanda anopinzawo mafuta munyika achiwana rubatsiro kubva kuRBZ. Vamanguzha vati kunyange hazvo nyika ine dambudziko rekushomeka kwemari yekunze, bhanga ravo riri kupa makambani anounza mafuta munyika mari inokwana kutenga mafuta anokwanira nyika yese.
Yes, we are assuring the nation that the fuel situation.
Hongu tiri kuvimbisa nyika kuti ine mafuta akawanda. Hongu tiri kuvimbisa nyika kuti ine mafuta akawanda. Kana vanhu vakashandisa nenzira kwayo, tiri kuyambira vanhu kuti vasatya kuti mafuta anopera, nekuti kune mafuta akawanda kumatangi ekumasasa pamwe nemamwe ari kupombiwa kubva kuMozambique.
Zimbabwe inoda zana nemakumavire mamiriyoni emadhora semari yekutenga mafuta mwedzi wega wega. Vati mitsetse iri kuoneka zuva nezuva pamagaraji inokonzerwa nekuti vanhu vari kutenga mafuta vachinochengeta nekutengesa pamukoto sezvo vachitya kuti anogona kuzoshayikwa.
There have been panic buying in Zimbabwe, which everyone knows about.
Vanhu vari kutenga zvematyira kubva muna kumiguru. Ndizvo zvakakanganisa mamiriro ezvinhu zvekuti kunyange munhu ane tengi riri pa3/4 akaona garaji rine peturo anobva atonomira mumutsetse kunyange zvinenge zvisingakodzeri. Vanhu vanoita izvi nekuti vanenge vachifunga kuti mafuta acho anenge asipo mune ramangwana.
Vatiwo huwandu hwemotokari hwakakwirawo zvakanyanya zvekuti munyika mave nemotokari zvinosvika miriyoni nemazana masere. Mukuru weZimbabwe Energy Regulatory Authority vaEddington Mazambane vaudzawo komiti iyi kuti pave kudiwa kutora matano anopedza dambudziko remafuta iri. Vati panodiwa kumutsiridzwa urongwa hwekuti pashandiswe mabhazi nematireni kuitira kuderedza uwandu hwevanhu vanoshandisa motokari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangu.